Well, it's man from Rome. Yeah, big up KMG. Raw talent. Levels fatanda ribe. ART. Jine dzimwe mosha tenda kapara. Taka tara ma drugs ndiri mpara. Taka pinda mumba mevanhu vakarara. Ipapo ndaka itamba faya kangwara. Ndokutora mugoti nepitikoti. Vakandisunga ndakaenda kukoti. Pandakasvika kondogona magistrate. Vakati mosha yako ipitikoti. Ndine begire mosha, begire mosha, begire mosha, begire mosha, begire mosha randinaro. Takabata mwana wevanhu chibharo. Ndine begire mosha, begire mosha, begire mosha, begire mosha, begire mosha randinaro. Takabata mwana wevanhu chibharo. Boys rangu ndemabhedzi. Ma Adidas, ma Charms ane mapedzi. Andakatsara kubhaka ane majezi. Mamwe acho ndakazomabira Messi. After ndakabira Ronaldo mashuta zake. CR7 rema soksi ake. Evozi ndakamupimbira shashi wake. Akandita wastak neboys rake. Tine begire mosha, begire mosha, begire mosha, begire mosha, begire mosha randinaro. Takabata mwana wevanhu chibharo. Tine begire mosha, begire mosha, begire mosha, begire mosha, begire mosha randinaro. Takabata mwana wevanhu chibharo. Ndine dzimwe mosha dzandakapara. Takatsara ma drugs ndiri mpara. Takapinda mumba mevanhu vakarara. Ipapo ndakaitamba faya kangwara. Ndokutora mugoti nepitikoti. Vakandisunga ndakaenda kukoti. Pandakasvika kondogona magistrate. Vakati mosha yako ipitikoti. Ndine begire mosha, begire mosha, begire mosha, begire mosha, begire mosha randinaro. Takabata mwana wevanhu chibharo. Ndine begire mosha, begire mosha, begire mosha, begire mosha, begire mosha randinaro. Takabata mwana wevanhu chibharo. Boys rangu ndemabhedzi. Ma Adidas, ma Charms ane mapedzi. Andakatsara kubhaka ane majezi. Mamwe acho ndakazomabira Messi. After ndakabira Ronaldo mashuta zake. CR7 rema soksi ake. Evozi ndakamupimbira shashi wake. Akandita wastak neboys rake. Tine begire mosha, begire mosha, begire mosha, begire mosha, begire mosha randinaro. Takabata mwana wevanhu chibharo. Ndine begire mosha, begire mosha, begire mosha, begire mosha, begire mosha randinaro. Takabata mwana wevanhu chibharo.